chinonzi nyika vanhu, nyika ruzhinji, nyika mazano, njere moto dzinogokedzanwa. Isu mazivire edu ndeyekuti pasati paitwa chiitiko chikuru chakadai, vanhu hadzisi mombe dzinongobopwa dzoiswa mudanga, haiwa vanhu hadzisi mbudzi dzinoiswa muchirugu. Inga kana mbudzi wani muchirugu dzinogona kutaura kuti hai zvatichadishi, mombe chaidzo dzinopaza danga wani. Ko ivo vanhu nokutambura kwavari kuita vachinonga sose nemuromo, mukatarisa vazhinji vanga vasingashandi kwemwedzi miviri yapfuura. Vazhinji havana chikafu, vazhinji havakwanisi kuriritira mhuri nokokuda kwokuti maoko avo akasungwa mbira dzakondo. Izvi zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe. Munoziziva kuti iyo korona isati yauya, vanhu vanokwana 8.5 million vanga vane nzara nokuda kwedraught iriko, and zvaitonetsa kuwana chikafu vanhu vachinonga svosve nemuromo. Mukatarisawo vanhu vari kuinformal sector vanenge vachizvibatirawo mubato wavo wemaoko, mabarbermen, mahairdresser, mataxi driver, vanoita zvakasiyana-siyana kuzvirovera migomo, vanhu ivavo vanenge vakungonzirambai chete makatarisana. Inoita kuti tisawirana nezvinhu zvavamunangagwa zvindo zvokuti chokutanga vakangoita umbimbi ndoga. Imunoziziva kuti Zano Ndega akasiya jira mumasese. Saka izvozvo zvinhu zvinotinetsa kuti zvobva nekupi. Chechipiri, tinodawo kuona kuti vanhu vane kushupika dei papa nekuti korona kuti irwiswe. Vanhu vanobva vapohwawo mari muhomwe dzavo pasingaitwi zvematongerwo enyika kana zvemapato. Ndingati mashoko akaturwa nezuro akati katyamadza zvikuru akaita kuti tikadzike kuti ko mazano iwayo anombobva kupi, ko zvino zvambobva kupi, ndiani kochipanga mazano iyeyi? Anopa mazano ekuti vanhu vange vachipohwa ukasha hwakadai kana kuti kuomeswa kwakadai. So ndo mashoko mamwe kuti sati wirira nawo. Chatinoda ndechekuti vanhu ngavapuwe zvinovabatsira mumabhizimusi, vashandi vapuwe muhoro vanoenderana navo, tichibvisawo mitengo kana kuti matax mutero uri kutsvetwa kuvanhu panguva yakaoma kudai. Mitengo yemagetsi ichidzikiswa, mitengo yemafuta ichidzikiswa, mitengo yekutaura pamanhare mbozha ichidzikiswa, neumetura hwemuchadenga indaneti zvichidzikiswa. Vasungwa vakawanda kudarika vakateswa, kuratidza kuti korona yacho iyi haisi kufamba zvakanaka.
Taonawo mubepanhau reSunday Mail nhasi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachiti vachamisa muri kungonyomba musingadi kubatana nevamwe pakurwisa chirwere checorona virus ichi, vachiti makataura mashoko ekunyomba mutungamiri wenyika vamunangagwa.
Aiwaka, hatidi kuita kuashaya kwokutsvaga uta nemugate. Handina munhu wandinonyomba, ndiri munhu wamwari zvikuru kwazvo. Handina ropa randakadeura, handina munhu andakauraya, handina munhu wandinovenga. Asi mukatarisa nyaya yavamunangagwa, ndakangoti nyaya yekuita nhaurirano pakadai zvakafanana nekuti moti bere rigare patafura nemunhu. Munoziva kuti panogona kupedzisira pava kuti mumwe anoda kudya mumwe, mumwe achifanira kutiza. Handina kumbotini nevamunangagwa ndavafananidza nebere, kungofananidza sekuti chimiro kana kuti chimisikidzo cheupenyu hwakaoma kuti vanhu vanenge vachitsvagana kana kuvhimana. Muvhimi nomuvhimi ndozvandaingotaura chete.